Yeshua makore 39 tabva muudzanyiro hwekutongwa nevamwe vedzimwe nyika muudzanyiro hwamadzikisi ichokwadi takabva koko asi matatadza kubuda zvachose musure kuko kubva muurombo zvaramba izvo kune tumhaswa tinobva ipapapa zvekuti vanenge vachitonga vari kunyatsoziva kuti uko kune vanhu uko hakuna kugutsikanwa uko ivo votishishita manje nekutonga kuya kwedemo matimi hurumende itsva haisi itsva yakangove ikarime diri vaona kuti uyu mutana uyu waakuzotikanganisira matungamiriro atanga tichida kunyanya tata paakati tiri kushayiwa 15 billion vakaona kuti vanhu vachabvunzisa kuti ko inogoita kwa 15 billion iyi sei izvi tine mapurisa izvi tine CIO izvi tine masoja vakakomberedza chiyadzwa dambudziko raakune zaizvinei zvivajonga ndere mabureaucratic capitalist kureva kuti vanhu vari kuwana upfumi kubva mukutripa maassets enyika kutora upfumi hwenyika vachiita ivo hwavo ndopane dambudziko apo
saka tingati here hapana musiyano pane zvakanga zviripo muhurumende yava Robert Mugabe
musiyano wacho wapo wakakura yava Robert Mugabe zvaiita kudhara uyao aiti akaona kuti mukwati akuenda kuenge kumawere aibva angokarira kuti asimukwidze mapuraiziwa yayo ndiani musiyano manje uripo ndokuti kwava vari pava vapeta zviriti zvokuti dhizi rakatiita $33 ramu $37 kuti zvino vachagozofamba vangani asi vamwe vanhu vagoenda kunovata hupe dzeumambo tiwepato pasi saka tiri kutsvaga freedom from poverty kuti ngapasa kwenzira nokukurumidza ndivo zvaripo nanonzi madictatorship ari benevolent nokuti madictato anenge ari madictato asi kuekonomi kukuringe kuchivatika zvakava zvakaita kunana South Korea zvaziya haikona izvekuti you set up acabal yedictatorship yokuti mimi anoti prepare to listen mentality yakadyarwa 1980 kuti hatiri kuita maelections takabatana nehambi yedu wezapa tiri kurwa nawo
tingati here bato rezano PF riripo iye zvino richiri bato ramungati richiri kuteera maideals kana kuti zvamaiteera munguva yehondo yechimurenga kana kuti pane zvashanduka
far from it kutobva kure chaiko chaiko ini ndingatoti zvatova opposite pane zvatakanga tichifungira tingaindi kupei mufananidzo karyo kekuti kune nzira dzamasoja kuti masoja munofanira kunge muine humility masoja erusunguko ndo iyo yatingati nuclear the national army asi kuti musoja agoita chirindi chokutora AK yakasunungura nyika kupfuura munhu ari kumhanya nokumusana kuti ko zvakazochinja pati kwei asi pakaitwa zita rekunzi Zimbabwe national army dai zvakazi Zimbabwe people's army kana kuti people's defence force zvingadei zvakachinja mafungiro apo izvino doctrine yako manje yaadoctrine yeripression yaadoctrine yefascism yekuti musoja anoita triga hipi kusanyara kusatya kuchengetedza upenyu hwavanhu pane kuti ungotidzivirira vanhu ndewakuenda kuenda kunopfuura vanhu ndopandiri kuti zvakamonyororwa zvatova opposite
zuva rekucherechedza independence kana kuzvitonga kuzere kunoitwa mhemberero imi muri kutarisirwa kunge muchiendawo here kumhemberero idzi
pandiri papo pandiri ndiga kunyange ndine vairi kana ndine shamwari yangu kana ndine mudzimai wangu ndinorangarira chose nekuti chero patiri hazvingorechete kuti munhu wese ngaaende kustadium ipo pavari ipapapo vanhu vanoita mundangariro dzavo ipo kumawadzi chaiko chaiko kuna vanhu vokune vanhu ndokune macerebration chaiwo iyo gleya yekuenda kumastadium yayi kungoenda kunoumba makaruti paya payapo kunoumba makaruti chaiko 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 hatifarire independence tiri kwatiri